Ndo kupenga kunyerere, ndapedza.
Sei muchiti kupenga?
Because anditongwe kumba ipa next door. And next door must know kuti anditongwe ikoko.
Asika vari kuti pane mitemo iya inonzi international law inovasungira kuti vaite izvozvo zvavari kuti vari kuda kuita.
Ndozva ndataura kuti isu hatibatwi nemitemo yekusouth Africa. Ndikatizve hatibatwi nemitemo wauti international yaone kuti hatina kuusaina ba. You understand?
Saka muchataurirana nehurumende yesouth Africa here nezvemutongo uyu?
Kuti zvite zvidhoo vane nhamo regaitonoti vachaita sei nenhamo yavo.